Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikumi 29 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vangosvika kuseni seni, vakutopa apango pesi panoshandira papwa, kana warning zvayo.
Haa, ndarwadziwa.
Haa,
zvakaoma.
Haa, zvakaoma.
Haa, kuma 1200, ndosafira kuti ngari muno.
Enda vanopa kana warning, ndakanzotozwana zviro manheru kuma nokuva kuma pasi 77, zvizvanzi kanzuro yavo yachitida kupwanya. Vanosvika kuseni seni kunokusvika vatopwanya kare kare. Haa, ndarwadziwa.
Kanzuro yeguta reHarare nhasi yafumira kuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo panzvimbo inozivikanwa nerekuti Glenview Home Industry mumusha weGlenview 8. Chikoro cheMidland State University chamisa zvidzidzo zvichitevera dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vatongerwa kupika mujeri kwemwedzi gumi nemishanu zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeguta reHarare nhasi yafumira kuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo panzvimbo inozivikanwa nerekuti Glenview Home Industry mumusha weGlenview 8 muHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe waputsirwa pavanga vachishandira vaGodfrey Machinga vati vasiyiwa vari panyanga dzamushore sezvo vanga vari kuraramiswa nekugadzira masofa vachiatengesa vari pahome industry apa.
Ai, nezvatozvinatsoomama zvazvinandanekwekumugirakanyindikumugira kubasa. Eyo ndamugire.
Mumwe muzvinabhizimusi angoda kuzivikanwa nekunzi Tinashe audza Studio 7 kuti vakanzwa runyereko pemadeko rwekuti kanzuri ichazoputsa asi ati pavamukira makuseni kuti vabvise midziyo yavo vawana kanzuri yatotanga kupwanya.
Izvi zvekupwanyiwa tatanga kuzvinzwa nezuro kumanheru. Tatanga kunzwa kuti apa complex pada kupwanyiwa. Tatomukoma makuseni mushure meonge tatonzwa izvozvo. Tatozosvika zvigreda zvatotanga kupwanyiwa service station. Matangotanga ngotutoma sofa yedu nechunganidza mumiri kwetara. Greda chachatopwanya zvese marata, mapranga zvamurungoona. Saka takangomirawo kutoisa zvinhu apatorina.
Mumwe murume atanonzi vatichaona atarasikirwa nemari yakawanda zvikuru sezvo pazvinhu zvaanogadzira pasina chaakwanisa kubudisa.
Vangosvika kuseni seni, vakutopa apango pesi panoshandira papwanya. Kana warning zvayo. Haa, ndarwadziwa.
Haa, zvakaoma. Haa, zvakaoma.
Haa, kuma 1200, ndio safa yangu ngari muno. Enda vanopa kana warning, ndakanzotozwana zviro manheru kuma nokuva kuma pasi 77, zvizvanzi kanzuro yavo yachitida kupwanya. Panasvika kuseni seni kunokusvika vatopwanya kare kare. Haa, ndarwadziwa.
Mumwe mugari vaHeartlife Mpezeni vatiwo varasikirwa nezvigadzirwa zvavo mushure mekubirwa vachiti kune motikari dzatakura masofa nemibhedha yavo vasati vaputsirwa.
Kana kukanzurwa chipwanya hatizoziva kuti vanopwanya mashopu nezvirimo here kana kuti vanotanga vatora zvirimo oba zvirimo oenda nazvo ozopwanya mashopu because sofa tatorasikirwa nezvi zvatabirwa zvinotowedza kusvika kana kuma 500 zvimuma 700 zvatitoshaya masofa mibhedha zvimo. Yeti kusika mashopu edu akapwanywa zvinhu zvedu watoba watoenda nazvo saka tizivo kuti zvinenge zvichifamba sei nemufambiro wazvo.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati kanzuro yeguta reHarare yaputsa misasa yevemabhizimusi ava nekuti yakavakirwa muberevere menzira.
Hongu tanga tichivhura nzira kuGlenview 8 kuti vanofamba nedzimotokari vakwanise kufamba zvakanaka vasingashike kutsika vari munyasi nemugwagwa uye kuti vagari vepaarea 8 vakwanisewo kufamba mumarodhi avo nemudzimba dzavo zvakanaka zvisina kupiringishwa nevanenge vachitengesera muberevere remayadhi avo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza vatafadzwa mukuti vakapa yambiro kuti vachange vachizochenesa guta reHarare kuburikidza nekuparadza zvivakwa zvese zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Midlands State University chamisa zvidzidzo zvichitevera dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Chikoro ichi chazivisa kuti kutanga mangwana 10:30 kuchange kusina zvidzidzo zvinoitwa paGweru Main Campus nezvishavane campus senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Gwaro rasainwa nemunyori weMSU Vatinashe Zishiri, iro raonekwa neStudio 7, razivisa kuti chikoro ichi chichambomisa zvidzidzo zvose zvinoitwa pakati pevadzidzi nevadzidzisi, asi zvidzidzo zvepaInternet zvicharamba zvichienderera mberi. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weMSU amaimirirai Mawere, asi vange vasati vapindura mibvunzo yatange tavatumira. Kuvharwa kwechikoro uku kunotevera mashoko ekuti pane vadzidzi vanopfuura 30 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kusvika pari zvino paMSU kuzvishavane. Mumwe mudzidzi uyo asina kuda kudomwa nezita ati shuviro yake ndeyekuti dai zvidzidzo zvambomiswa, vadzidzi vaita zvekudzidza vachishandisa internet vari kudzimba dzavo.
We are worried as students pakunyarara kuri kuramba kuchiita our authorities kuti ko why vasiri kuita action so that everyone anoramba ari safe munguva dzakadai, because kuramba pakanyarariwa pasingatorwi action will result in the virus each affect vanhu vakawanda. So we are appealing to those responsible panyaya idzi dzeCOVID, vangave veCOVID-19 task force or whoever is responsible, kuti atibetserewo semastudents kuti tikwanisewo kuve safe.
Hurumende yakambomisa kuvhurwa kwezvikoro zvepasi nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19, asi zvikoro zvepamusoro zvakawanda zvakavhura, vadzidzi vakawanda vachitiswa zvidzidzo zvavo nevadzidzisi. Munguva pfupi yapfuura, Bondovi Teachers College neHarare Polytechnic zvakambomisa zvidzidzo mushure mekunge vadzidzi vakawanda vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Munyori mukuru musangano reZimbabwe National Students Union, ZINASU, vatapiwa naShechiriga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekutekeshera kweCOVID-19, vakati zvakakosha kuti hurumende itore matanho akafanira.
Sekuona kwatinoita nyika inenge yava kuenda zvepamawere maringe neCOVID-19, naizvozvo tinoti kana zvichibvira hurumende nekukasira kuitira kuti tisarasikirwa neupenyu hweutano hwevadzidzi, vashandi uye vadzidzisi vezvikoro zvepamusoro, kana zvichibvira dai vambomisa kudzidza kuya kwavanoti face to face learning, vanhu vambodzokerazve mukudzidziswa kuburikidza neyavanoti online learning. Asi maconditions aya atakamboseta muna April 2020 ekuti zvikoro ngazvipe vanhu data vadzidzi vari kumba, nekuti kudzidza kufanira kumira, chinofanira kungomira maface to face lectures. So hurumende ngaiite kuti zvikoro zvipe vadzidzi data, vaite zvingaita kuti vadzidzi vakwanise kuramba vachiaccessa education yavo.
Munyori mukuru musangano recollege lecturers association of Zimbabwe vaNixon Madovi vanoti sangano ravo riri kushushikanawo nekutekeshera kweCOVID-19 muzvikoro zvepamusoro, vakati vakatonyorera kuhurumende kuti ione zvekuita panyaya iyi, vachiti hurumende haina kunyatsopa mhinduro yakati twasa.
Members yedu nevana vechikoro vari pakaoma, saka response yakauya pakutanga zviri kuita neinstitution neinstitution. Mama institutions ndinodavira yemutare Polytechnic ezuro yakatodzosa vana pagedhi. Masvingo Teachers College yakaita zvakafanana naizvozvo zvakare, kudzosera vana kumba. Vanogara mukati mudzimba dzemumakoreji vanenge varimo hakuna kwavari kubuda vachienda, nekuti temu yavo haisati yapera, yaifanira kupera musi wa31 July.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmos Murwira, sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwe. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu 242 vakabatwa nechirwere cheCOVID nezuro wekare munyika yose, uye kune vanhu 13 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakasvika pazviuru 49 nemazana maviri nema makumi masere nevana 47,284 uye vanhu vafane chirwere ichi vave chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi mana nemapfumbamwe 1,749. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvina nemazana mapfumbamwe nevatanhatu 534,906 vainge vabayiwa nhomba yechipiri. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muzvare Louis Kapondo veShe Pivots, chirongwa chinotarisa nyaya dzekusimudzirwa kwevanhu kadzi, vari kukurudzira vana muzvinabhizimusi kuti vashandise dande mutande mukutengesa zvigadzirwa zvavo, vachiti izvi zvinovapa mukana wekutengesa kune vanhu vanogara munzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Kapondo.
Takaitawo project yedu inonzi She Pivots. Tikaitawo inonzi online survey yekuona kuti madzimai ari muZimbabwe dambudziko ravakasangana nayo kuburikidza pakaitikawo COVID-19 ndeapi. Patakaona zvakabuda imomo sarudza mesurvey imomo, takabva taitawo training package yedu yekutrainawo madzimai online. Madzimai akati iwo anodawo kudzidzawo zvizere nezvekuti vangapindawo sei mumaonline platforms iwawo kuti vakwanise kuenderera mberi nemabhizinesi avo.
Mambobata nyaya yedenda recovid-19, tiudzeiwo zvizere naizvozvo kuti ndeapi matambudziko avakasangana nawo pasi pechirongwa chelockdown, uyezve nanhasi patinoonawo kuti pane marestrictions achiripo munyika.
Matambudziko akasanganikwa nemadzimai panguva yecovid ndeyekuti mabhizinesi akanzi avharwe. Kazhinji mabhizinesi edu emadzimai mazhinji anga asiri aya akarejestwa and anga asiri aya anonzi maessential services, so they were closed. Vamwe vakatosha kuti vochitangidza sei, mari yatange yatodyiwawo, ndo yebhizinesi yakatorwa ikashandiswawo kumba, mari dzacho dzikapera. Saka mamwe madzimai aiti anga ari mushishire kuona kuti vangatisimudzira sei mabhizinesi avo. Vamwe yange yatonyaya yekutoti makastoma anga kutofunga akatochinjawo vamwe vanhu bose, vamwe vakaramba vachienderera mberi asiwo vamwewo vakabva vamira. Saka vanga vari mushishi kutsvaga kuti makastoma angu ndomadzosa sei kuti aiwa ndadzoka mubhizinesi. Vamwe vanga vane dambudziko rekuti online yacho tinomupinda sei.
Tichionawo kakuti munyika nyaya yedhata vazhinji vari kuchema nenyaya iyoyo. Ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki vanoita nezvemabhizinesi? Vari kutya kupinda munyaya dzeonline nekuti vanoti ini hangu ndozosangana nematambudziko akati one day ndakudya mari yebhizinesi ndichingoikanda kuonline iko.
Mabhizinesi ese akabudirira akaitwa iya inonzi investment. Saka tinofanira kuinvesta mubhizinesi redu muburikidza nekutotenga data racho tichitopindawo masaisai mevamwe imomo chikwiki tirimo. Otherwise tinosara. Vamwe vakukwanisa kusvikira makastomari kure navo nenyaya yekutengesa online. Ukangomira vari mudhuze client base yako inenge iri shoma, but online unoona vamwe vanhu vanoti vakutoshipa maproducts vachitotumira kuti ndatoisawo something pabhazi kana pane mamwe macourier services aripo. Munhu ato client yatobhadhara ikatoti aiwa chero zvinhu zviri kwamutare ngazvisvike kuvip falls.
Avanga vari muzvare Louis Kapondo, nhengo yechirongwa cheShe Pivots, vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Mapurisa akanga akapakatira zvombo anonzi akakanganisa mafambisirwo ebasa parufu rwababa venhengo yeMDC Alliance muzvare Netsai Marova manheru ane zuro. Mawa mashomanana muzvare Marova vabva kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedarira magistrate muHarare. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinonzi mapurisa akanga akapakatira zvombo akasvika pamba paichemerwa baba vamuzvare Marova, avo vano vemutevedzeri wemurongi wemisangano muboka revechidiki muMDC Alliance, ndokuvhiringidza mafambisirwo aiitwa zvinhu parufu apa mumusha wemabvuku. Zvakaitwa nemapurisa izvi zvinonzi zvakaita kuti vamwe vanhu vave parufu vasiye kuchema mufi, uye izvi zvakaitwa pasina chikonzero chakataurwa nemapurisa. Mutauri weboka revechidiki muMDC Alliance vaStephen Chuma vati zvakaitwa nemapurisa zvinoratidza pachena kuti hurumende iri kuramba ichishungurudza muzvare Marova, avo vanoti vakapambwa vakatochwa gore rapera vaine mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe, pamwe nemwe nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri. vachuma, vati vanhu vave parufu apa, vakadirwa utsi hunokachidza, zvakaita kuti vatize parufu.
Maprista vakauya vari heavily armed, vaka disrupta funeral program yababa Marova. Hapana chikonzero chavakapa kunze kwekuti hungori utsinye chete werijimu yava Emerson Mnangagwa. Avo vari kutaridza kuti vakavenga Netsai Marova nevamwe vake Cecilia Chimbiri na Joana Mamombe. Nenyaya yekuti vatatu ava muna May last year vaka expose huipi hwehurumende yava Emerson Mnangagwa apo pavakataura kuti vaabductiwa uye kuti vakambunyikidzwa panguva yavanga vakaabductiwa.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vatiwo zvakaitwa nemapurisa hazviratidze hunhu, pakatariswa nyaya yekuti Muzvare Marova vari pakati pekuchema.
Vanhu vari kuita izvi kana kuti mapurisa vatumidzira kuti izvi zviitike havaremekedzi chivanhu vedu, havana hunhu, ubuntu havana, nekuti mhuri inenge iri pakuchema musure mekunge yarasikirwa nemumwe wavo, ivo ndobva vari kusvika ipapo vakatakura zvombo zvichizotadzisawo basa kufamba zvakanaka. Saka izvozvizvi zvinoratidza kuti senyika hatisina hunhu zvakare, hatizi kuremekedza chivanhu chedu. Saka ipapa apa tinopakurudziro kuhurumende nevakuru vemapurisa kuti vasaite zvinhu zvinoita kuti fosi yedu yepolisi isvibiswe.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vati zvakaitwa nemapurisa izvi zvinoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kukoshesa kodzero dzevanhu, vachiti zvinoshamisa kuti vakapamba nekutocha Muzvare Marova gore rapera havasi kusungwa asi vakatadzirwa ndivo vari kuramba vachishungurudzwa.
Zvese izvi zviri kuramba zvichiitika nekuti mutemo hausi kubata mapurisa anenge achikanganisa vanhu vakapamba Netsai Marova, Joana na Cecilia havasati vasungwa. Izvi ndo zvinokonzera kuti vaite manyawi ekusaremekedza kodzero nekuti mutemo hausi kuvabata. Tinokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze mutemo, iite kuti kodzero dzevanhu vese dziremekedzwe.
Mutauri wemapurisa vaponyati vati zvinonzi zvakaitwa nemapurisa izvi zvanga zvisati zvasvika munzeve dzavo, saka nokudaro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Kuvhiringidzwa kwakaitwa vanhu vave parufu rwababa vamuzvare Marova kwakaitikawo mushure memaawa mashomanana Muzvare Marova vabva kuburitswa muusungwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavanokapara nemusi wesvondo panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavainotambira hanzvadzi yavo yaiuya kurufu urwu. Muzvare Marova vanonzi vakatyora mutemo weCivil Aviation Act mushure mekunzi vakapinda nepamukova usingabvumidzwe, zvakazoita kuti vamiswe pamberi pedare Major Street neZuro vakazopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 masvondo mashoma adarika kuti mitemo yenyika inofanira kutevedzerwa chero nani zvake, vachiti mutemo hautarise kuti munhu abuda mbamani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vaibo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vatongerwa kupika mujeri kwemwedzi gumi nemishano zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. VaZuma vakatadza kuenda kunomira pamberi pekomiti yaiferefeta uori muna kukadzi. Uori uhu hwakaitika panguva yevaZuma vaive mutungamiri wenyika. Pasi pemutemo yemuSouth Africa, vaZuma vane mazuva mashanu ekuti vazvipire kuvakuru vejeri kuitira kuti vatange kupika jeri. VaZuma ava vane makore 90 nemapfumbamwe vari kupetwa nenyaya dzine chekuita nekushandiswa kwemari zvisiri pamutemo kubva muna 2009 kusvika muna 2018. Mhosva idzi dziri kupomerwa mhuri yekwaGupta, zvikuru vanakomana vanoti Atul, Ajay naRajesh Gupta ava vanonzi vaive pedyo zvikuru navaZuma. VaZuma vakaramba kuti vakapara mhosva idzi uye vakaramba kumira pamberi pekomiti yaDeputy Chief Justice Raymond Zondo vachiti yainge yakavamaka. VaZuma vari kupomerwawo mhosva dzekuba mari, kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, kutengwa kwendege dzehondo, ngarava dzehondo pamwe nezvombo zvehondo kubva kumakambani ekuEurope. Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuEthiopia yatara kumisa kurwisana mudunhu rayo reTigray panguva iyo bato raitonga mudunhu iri pamwe nemauto vose vapinda muguta guru redunhu iri reMekelle izvorambirwa nemufaro nevagari. Hurumende yemuEthiopia yakazivisa nezuro kuti kupedza kurwisana kuchatanga izvozvi. Mudunhu iri manga muine mhirizhonga yemwedzi misere. Dambudziko rechirwere cheCOVID-19, kushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nedambudziko rechikafu ndidzo nyaya dziri kukurukurwa nhasi nemakurukota ezvekunze kwenyika dziri muG20 ayo ari kusangana muItaly. Hurukuro idzi dziri kuitwa muguta reMatera uye ndedzekutanga makurukota aya achisangana panzvimbo imwe chete kubva muna 2019 pakatanga COVID-19. Kurukota rezvekunze kweAmerica vaAntony Blinken vaudza musangano uyu kuti kana pasi rose richida kupedza chirwere cheCOVID-19, tinofanira kuwana nhomba dzakawanda munzvimbo dzakawanda. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti kusvika musi wa9 Chikumi unove mwedzi uno, mhuri nevanhu vatanhatu yaida madhora emunyika zviuru 40,562 ane 72 kana kuti $40,682.84 kuti ikwanise kurarama. Asi mutungamiri werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanoti mari iri kutaurwa neConsumer Council of Zimbabwe iyoyo yatove pasi kwazvo pachitariswa kukwira kwemitengo yezvinhu zuva nezuva.
Mari iyoyo iri kutaurwa neConsumer Council yatova pasi tichitarisa kuti basket rawo rine zvimwe zvinhu zvarisina zvakaita semacolgate, mafuta ekuzora.
Vamutasa vanoti iyo mari yacho iri kudiwa nemhuri kuti irarame hakuna mushanda ari kukwanisa kuitambira sezvo vashandi vari kupiwa mihoro isina chainotenga.
Iyoyo 41,000 hakuna mushandi ari kuiwana mari iyoyo pakutambira kwake, vashoma nana vangasvika pamari idzodzo.
Izvi zvatsinhirwawo nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamyarira, avo vanoti mhuri nevanhu vatanhatu yave kutoda mari inoita madhora zviuru zvishanu pamwedzi kuti ikwanise kurarama nekuda kwokukwira kuri kuita mitengo yezvinhu.
Icho ndichokwadi kuti munyika munoka yatove chimishamiso kuti vashandi vachiri kurarama sei vachiri kukwanisa kuenda kubasa sei.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanotiwo dambudziko rekushaya mari inokwanira mhuri ratonyanya munyika nekuda kwekuti vanhu vazhinji vave kuzvishandira, izvo zvinoita kuti vatadze kubata mari inoraramisa mhuri dzavo.
Mukatarisa mafigasi amatipa wayo vashoma vanokwanisa kunge vachitowana mari iyoyo, saka zvinhu zviri kutiomera kunyanya isusu vari muinformal sector.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti mari dzakataurwa neConsumer Council of Zimbabwe dzinoratidza kuti mutengo wekurarama muZimbabwe uri kuramba uchikwira zvikuru mushure mekudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 127.
Masvondo apfuura yatakatona zvinhu zvikwira pakaparurwa Statutory Instrument 127 yakaita kuti zvinhu zvikwire in terms of both my US dollars even in terms of my Zimbabwean dollars.
Dr Chitambara vanotiwo mihoro iri kutambirwa nevashandi mumapoka mazhinji iri kure kwazvo pachitariswa mari inonzi inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu iyi.
Vari kumagricultural sector vane minimum wage iri pa3,696 Zimbabwe dollars. Vari kutextile sector vari kuwana 13,000 Zim dollars. Vari muconstruction industry vari kuwana about 8,356 Zim dollars pamwedzi. Saka mari dzese idzi dzitori pasi pe40,000 iri kudikanwa nean average family of 6.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vashamhiyarira vanoti
chiri kutodiwa ndechekutoti vashandi vachitobatana nevarimi vapeasants tiite confront hurumende iyi, kwete confront kuda kuibvisa kana kuti tionesane pachena. Ndezvinoizvi tiri kuona kunopota rezvemari vanonzi vamutunide vakabudisa $1 million yavaakupa varimi yechichena vakambotorwa minda vaya asi ndiye munitira mumwe chete watinosangana naye kwatinoti kutsvaipa tight negotiating program kuTNF ndiye anenge ari government spokesperson.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwewo kuti vanoti kudii nemararamiro anonzi ari kuita vashandi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi nhaurirano dzemihoro pakati pevashandi nevashandirwi kusanganisirawo vashandi vari pasi pehurumende dzinonziwo nevashandi hadzisi kuburitsa chimuko sezvo dzisina kwadziri kuenda. Nekuda kwaizvozvo vashandi vacharamba vachinonga svosve nemuromo.
Kwazwai vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na8pm. Nasi tiri kuzeya nyaya yekuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kweCovid-19 zvine zvazviri kukanganisa here muupenyu hwevanhu munyika. Tiri kutarisawo nyaya yekumbunyikidzwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzemadzimai munyika. Mune Zimbabwe akangano kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Michael.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Pera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kanzuro yeguta reHarare nhasi yapfumira kuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo panzvimbo inozivikanwa nerekuti Glenview Home Industry mumusha weGlenview 8. Chikoro cheMidlands State University chamisa zvidzidzo zvichitevera dambudziko rechirwere cheCovid-19. Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vatongerwa kupika jeri kwemwedzi 15 zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abahlali babobulawayo baxwayiswa ukuba bakhangelele udubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngemva kokuphazamiseka komsebenzi wokudonswa kwamanzi ngokuhamba kukagetsi.
Kukhona abanye abafuna ukuzenzisa babesebethatha into leyi bayenze yezanupf ayisiyo yenhlanganiso yezanupf ngeyombangazwe abantu abalwa empini bemzabalazo wasezimbabwe owagcina ngo-1980.
Iningi lisola uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuze bathole umhlalaphansi ngoba luyame kwezombusazwe. Umthethwandaba weSouth Africa usugwebe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuthi ayehlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo i-COVID-19 ibisibulele abantu abalitshumi lantathu 13 kuthi abangamakhulu edlula 9,842 batholakale belegcikwane leli kwabahlolwe izolo. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye 764,248 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuqala e-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 534,906 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Umansipala wakobulawayo wethule umbiko wokuxwayisa abahlali baleli dolobho ukuthi bakhangelele ukudibana lodubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngenxa yokuhamba kwamandla amagetsi okwamahola athile okuphazamise umsebenzi wokudonswa kwamanzi emadamu anathisa leli dolobho. U-Anastasia Ndvuse thulela lolu daba.
Umabhalane wekhansili yakobulawayo uTown Clerk Christopher Dube onguye olobe lumbiko uchaze ukuba kulandela ukuhamba kwamandla kagetsi idolobho lonke kulakho ukubangela ukuthi impompi ezitholisa uzulu amanzi zingabi lamanzi eneleyo. Udube uchaze ukuba kusukela izolo idamu lencima leFenil Pump Station kuhlanganisa leCriterion Water Treatment Works lokho egcine ukuba lamandla kagetsi izolo ntambama ngihola lesithupha. Isikhulumi sedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uyakuchaza lokho.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi kungaba ukuswelakala kwamanzi ngenxa yokuhamba kwamagesi edolobheni jikelele kusukela izolo ebusuku besingenelisi ukupompa amanzi.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomqhele Ngwenya uthi amanzi basaselawo.
Udubo lwamanzi hayi besingakaluboni kwamanje kade saphuma kuhle empompini sibili sibesesiwuzwile lo mpi wokuthi azahlupha amanzi njengowamagetsi lawo seqalisile ukuhlupha.
Ubulawayo njengawo wonke amadolobho aseZimbabwe ubhekane lo dubo lokuhamba kwamandla kagetsi mahlayana osekuphazamise ukudonswa kwamanzi esiya kuzulu yikhansili loba nje kungaziwa ukuba lolu dubo luyaphela nini. Abekhansili yaleli dolobho bathi udubo lwamandla kagetsi lungaphezu kwamandla abo okuyikho osokwengeze udubo lokutholakala kuhle kwamanzi wona lonyaka abangela nkinga yokusilela kwawo njengeminyakeni eminingi esenela uzulu ngemva kokuna kuhle kwezulu ekupheleni komnyaka odluleyo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inengi liyalusola kakhulu uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuze bathole amapensheni lezinye indingeko besithi lukhanya lweyamele kwezombusazwe kuncediswa abakubandla elibusayo leZANU-PF kuphela, kuthiwa abangasasekeli lelo bandla. Kodwa bengabala kulimpi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlelo lokubhaliswa kwabala impi yenkululeko lababencedisa abebizwa ngokuthi ngoChimbuyilo olwenziwa ngabogatsha lwezomvikela luqale mhlaka 16 wayona le inyanga kaNhlangula. Lapha abafuna ukubhalisa babikwa kumele bathathe incwadi zokwenza lokhu emahofisini awenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko lasezinkambeni zabebutho. Omunye owabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army ZIPRA, umnumzana Buster Makwizi, uthi emangeni wabo kubhaliswa eGwanda.
Phakathi kohlelo lolu esiluphetheyo ekudwini kulezi nsuku olokurejista abancedisa empini, ama-non-combatants, ama-war collaborators, lama-resultees and detainees, sekusiba khona imbiko esiyitholayo kuhlelo lolu sebeluthatha ngoluhlu lwezombangazwe wamabandla. Kwangazathi abanye bathi bona abantu sebevalelwa ngaphandle ngesizathu sokuthi iZANU-PF iyo esisiba prominent ezintweni zonke ekwenzeni.
Uqhubeke esithi okwamanje basazama ukucubungula udaba lolu abaza kuthola kulolu phenyo bazakwazisa inkokeli ekhuthaza abanye babo ukuthi bayibhalisa.
Ngoba kukhona abanye abafuna ukuzenzisa babe sebethatha into leyo bayenze eZANU-PF. Kayisiyo yenhlanganiso yeZANU-PF, ngeyombangazwe abantu abalwa empini bemzabala waseZimbabwe owagcina ngo-1980.
Enye ingcitshi wezombusazwe umnumzana Ntaphiwa Sithole uyasola ukuqhutshwa kwalolu hlelo khathesi esithi uhulumende ukhanya esefuna ukulusebenzisa ukukhankasela ukhetho.
Into yokuthi uhulumende selokhu enika laba abalwimpi okuthiwa ngama-ovet imali, siyibona ngazathi yinto engasalunganga. Into le sokungani sifuna ukuyenza kube yinto yepolitikisi, ngoba abantu laba sebehlala bebonga ngokuphela. Siwazi ukuthi bake banikwe enye imali labana kuthiwa bebongwe, kathe sokuthiwa bevetwe futhi ukuze bephiwe imali okuthiwa bebongwe ukuthi balwimpi. Kodwa asisho ukuthi bengaphiwe imali, but sebelokho bephiwe imali nguhulumende ukuze akwanise ukuba busa lokubancindezela ukuthi bevotele iZANU. Khanya sokuyinto yeZANU le.
Ngasinelisa ngokukhuluma lomphathi ntambo wezokuvikelwa kwelizwe unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri ukuthi bangaki asebebhalise amabizo. Uhlelo lokubhalisa lolu lwenziwa phansi komthetho oweVeterans of the Liberation Struggle Act. Abantu kumele babhalise amabizo abo kusiyafika mhlaka 16 Ntulikazi lonyaka. Abazaphumelela bazaphiwa imali zamapension, ukwelatshwa kungelambadalo lokubhadalela indleko yesikolo yabantu babo. Abantu laba bazaphiwa njalo amasimu lokungeniswa kwezinye inhlelo zikahulumende zizomnotho lokuthuthukiswa kwenhlalakahle yabo. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba weSouth Africa usugwebe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuthi ayihlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dale, njalo isinqumo lesi yasiphikiswa. Lokhu kulandela ukufunyanwa elecala yi-Constitutional Court elokwenqaba ukuya kumaphambi kwezondo commission eyayidingisisa ngamacala enkohlakalo ayewetheswa esabusa. Isikhulumeli senhlanganiso yeJacob Zuma Foundation umnumzana Mzwanele Manyi utshele umsakazo we-SABC namhla ukuthi badana ngalesi sigwebo esilukhuni, njalo kusobala ukuthi umnumzana Zuma kaphathwa njengezinye izizalwane zeSouth Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Simbona ekwenza lokho ngoba sibona ungathi kuye indlela elula yokuthi engayibhekana ne-commission, engayibhekana no-judge uZondo, ngoba isusa sayo yonke lento sisuyela ekutheneni u-judge uZondo akahenxe kulesiyana isikhundla ahlezi kuso kungena omunye ngoba uthi akamethembu lo okaZondo. Sizokhumbula ukuthi commissioner lena isikhathi sayo bese siphelile, siye sengezelelwa ngenyanga ezintathu, kodwa lokho angeke kusenza mahluko. Laba babethi bazomvikela ukuthi engayi ejele, yilapho ke esingathi thina si phakathi kokuthi kukhona okuzokwenzeka abantu bevukela umbuso. Kungenzeka lokho ngoba simbona uZuma elokho eseselaba abalandeli abaningi futhi ikakhulu kuyo iprovince yaseNatal. Yilapho futhi embona ungathi uzayo zinikela khona emapoliseni ngoba yilapho isizinda sabalandeli bakhe sikhona khona. Simbona ke kuyukuthi ke nxa ngabe kuyukuthi eseyazinikela njengoba beshilo ukuthi bazomphekeleza kulapho ke okuzobonakala khona. Kodwa ke ngokukwazi isimo sabantu basemzansi okunye nokunye singakulindela ukuthi kungenzeka okungacisha kudale udlame olukhulu kakhulu phakathi nje komphakathi wala eMzansi Afrika. Ngoba yena eqinisweni uselabalandeli abaningi njalo kukhona abangakholelwa ukuthi umthetho usebenza ngendlela, abakholelwa ukuthi umthetho uthatha icele langancane ayikhona leli likaZulu.
Isigwebo lesi besifanele yini? Sesikhangela wonke okwenzakalayo eminyakeni edluleyo ngalolu daba.
Isigwebo sona bengicabanga ukuthi umthetho ufike lapho ongazi ukuthi ungenzani ngoZulu. Njalo futhi kule ngcindezelo enkulu kakhulu esigabeni somthetho esifakwa ngabantu jikelele nje abalaye eSouth Africa ukuthi babone ungathi umthetho uthambe kakhulu nxa kufika kuzuma njengomuntu akade ngu-former president. Sibona ungathi kade bengaselakho abangakwenza ngaphandle kokuthi bamnike lesigwebo. Noma ke bona abanye babecabangela ukuthi kungaba iminyaka emibili ubesehlule kuzona zonke indlela akade bezama. Nxa ngabe ungakubuka ngaleyo ndlela singasho sithi bekufanele ngale kwalokho umthetho kade uzadeleleka kakhulu. Abantu bawubona ungathi umthetho awusebenzi, ingalo yomthetho ilabathile esebenza kuwo.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula eZimbabwe esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Yebo, 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 mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngenhlelo zikahulumende weZimbabwe ezijonge ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi ukukhuphuka kwentengo ezitolo sokubangele ukuthi imuli elabantu abayisithupha sokumele isebenzise imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane, 40,682 ngenyanga. Isiphathamandla salenhlanganiso uMnumzana Comfort Mujekeza uthi iholo selehlile kakhulu nxa kuqathaniswa lentengo yempahla ezitolo.
Into yokuqala ama prices aphezu kwe-buying power yethu. Khonokho kusho ukuthi imali thina esilayo esizuzayo, iholo yabantu iphansi kakhulu compared kuma prices ezinto. But at the same time uzanika umvikeliso we-fuel, i-petrol, e-diesel sisasebenzisa iyusa yakwasasebenzisa iyusa kwaba lesikhathi lakhe lavalwa labiselwa futhi laphana lingakavalwa. Price yefuel lapha eZimbabwe yayiku-average of $1.40, $1.50 kwezinye iindawo, but khathesi iprice yefuel yana iku-average of $1.25. Kubantu nxa besuka emuva bebuya kuyo khathesi bazathi hayi ifuel iprice yakhona seyiyehlile compared kulesikhathi lesiyana sama 2015-2016 sasithenga nge-$41, $43 kusiya phambili ngale. But ngesikhathi lesiyana lakho uzathola ukuthi i-average salary yesisebenzi yayikho around $500. And khathesi ungakhangela nge-rate ekhona, ifi nabantu nxa beyinikwa in our local currency, i-average salary is khathesi around $200. Which means the salary seyiyehle phansi nge-almost $300 compared to salary yana yinikwa. So uzabona ukuthi nxa umuntu ezuza i-$500 like sasiyizuza ngo-2016 The price of fuel at $1.41, yeah, it's cheaper. It was affordable. Compared to the price of fuel, it was $1.25, but it was also $100 to $200. So, kona pungi la ngasa sikuluma kutama price haya tura. Kunga kanyi as though asikuwa zindye sikuluma ayo. Ama prices compared ku general economic activities apesu kakulu.
Isa kamuzi sakobula wayo mnumzana Raymond Piri uti ama nkampani ama nengi ngawezi patamandla zebandla lezanu PF. Ogusuge kutitise ingondo ukuthi ama nkampani la awalandeli izinqumo zikahulumende.
Lokhu kubangelwa yukuthi imali yeZimbabwe yiyo isiluza isisindo sayo nxa sikhangela siyenekisa ngemali ekwamanye amazwe. Njalo okunye okwesibili yukuthi nje i-government yeZimbabwe iloko ingafuni ukuyenza ama-political reforms lawa afunwa yi-opposition. And lokhu kuzaqhubekela phambili unless bengalungisisa into yena leyo reforms lokuthi khona sibe le steady currency le open market ezaba khona lapha eZimbabwe.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ukukhwela kwentengo kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingahambi kahle.
Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1, ikanti ke lona vele idola ke emkambo omnyama ke lezindaweni ezinengi selim $1 is 130 bond. So khona lokhu ukuthi uhulumende ke abambe ngamandla abezitolo abathembise kubabopha xa bengalandelanga kufuna yikho kwenza ke intengo ikhwele ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi ke ngedola bangayetheswa icala lokuthi ke i-exchange rate yabo kayihambelani lekahulumende.
Kesizwe ukuthi umtshekeza uthi abathengi kumele benzeni ngalesi sikhathi sokukhwela kwentengo yempahla mahlayana.
I-advice esiyatshela abathengi ukuthi nxa isituation inje abathengi bananzelele nxa bethenga bakhethe indawo abazathenga khona babone ukuthi they bayazuza i-value for every cent and bangathengi likufana sithi impulse buying. Bafunde ukufollow ama-budget abo the little they have imanage ukuthi i-stretch throughout the month baze bazuza enye iholo futhi. Then at the same time ndiyakhuthaza lapha Zimbabwe is more an agricultural country bakhona abantu abalimayo siyakhuthaza ukuthi ama-consumers lawana abavunayo lingathengisi konke lokwana elavunayo ngisenika umyenzi abo uyathola umuntu ehamba esethengisa umumbu wakhe wonke ngemali ephansi ukuthi ahambe esitola ethenga iphalenti uzathola nxa uzathi unike example umuntu uzathengisa amasaka angu-2 omumbu kuthi athenga amabhaketi angu-2 ephaleni khonokho ama-consumers ukuthi bananzelele ukuthi nxa bethengisa bathengise labo bekwazi ukuthi kusasa bazafuna ukusala lokunye ukuthi baye besidla besebenzisa.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise kumaviki asanda kwedlula ukuba ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Njalo nje umphakathi wakobulawayo uveza imbono ehlukeneyo ngombiko oyethulwe uhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency ZimStats othi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka elizweni kukanti iholo labantu lelokhu liphansi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Abahlangothi lweZimstat batshele umhlangano lentatheli izindaba izolo ukuba intengo yempahla ezweni iqanise ngesilinganiso sokuyisikhombisa ekhulwini kukanti iholo labantu lona alikhuphulwanga. Umqondisi weNational Consumer Association umnumzana Effie Ncube uthi intengo yempahla eqakathekileyo kaZulu yiyo ekhuphuke ngamandla.
Ukuthi izinto sezilungile elizweni kukhulunywa kuphela ngabantu ababu
abusayo abaphezulu abalutshwane abaphila impilo esingayiphiliyo thina abaningi. Intengo yezinto iyakhwela njalo nje, sikhuluma nje njengamanje kukhwelile izinto eziningi kakhulu abantu abaphila ngazo abazidinga njalo nje ukuthi baphile, okusuka kokuwasha kokudla konke. Uveza kahle kamhlophe ukuthi isimo somnotho siyadilika, kuyaphela konke lokho abantu akade bekuphethe. Kanti-ke kakulanto yovula ovulekayo, akula msebenzi, abaholayo abaholi imali eneleyo, babulawa yibuyanga, abantu bathwele nzima kakhulu. Uveza kahle kamhlophe ukuthi ezepolitiki azibanga kahle iZANU-PF ihlule ukubusa ngendlela efaneleyo.
Omela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi kwanele ukuba uhulumende afake umthetho statutory instrument SI-127 kwahle kwawonakala. Sakobulawayo ongomunye wabaphila ngokuzisebenza unkosikazi Debra Mukasa uthi ukuqonga kwentengo sekubadalele ubunzima.
Zimbabwe intengo zempahla ziyakhwela mahlayana, kuyenza ukuthi abathengi laba yibo abaproducayo kube nzima kibo. Ngizaqala ngikhulume ngabathengayo impahla. IZimbabwe kayila mali njalo le SI esaphumayo leso sokuthi imali ye-America ayisathengi eziduru. Bikho okunye osokusenza ukuthi iy'mpahla zikhwele ngoba laba abathengisayo bakhweza ngokuthi sebefuna ukuthi kurithwe ithagethi yabo, kurithwe lapho abavote khona bethole labo ama-profits.
Iningi labantu likhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo bethi akusahambelani leholo abalitholayo. Uhulumende sekumele angenele, okuyinto evunywe ngabezimstat ukuba intengo yempahla iyakhuphuka kukanti iholo lokhe lingakhuphuki. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Intsha ekhangele indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana kwezamabhizimusi ikhuthaza ukusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana ezinjengabo WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye zebulenjeni be-inthanethi ukuthuthukisa amabhizimusi. Kwingxoxo ayenzelwa Mike weStudio 7, unkosazana Lois Kapondo okhokhela uhlelo lweShe Pivots uthi ukusebenzisa inkundla yokuxhumana ekuqhubeni ibhizimusi kwenza ukuthi umuntu ayenelise ukuthengisa impahla zakhe endaweni ezithiyeneyo emhlabeni jikelele.
I-project yethu bese ibithwa yiShe Pivots. IShe Pivots imelela khona ukuthi sikhone ukuthi siqondise amabhizinisi lana kade sitekile. Ngendaba ze-COVID-19 umuntu engasakwazi ukuthi hawu ibhizinisi yami ngizayimisa kanjani. So iShe Pivots ibikhona ukuthi hayi asitshintsheni i-direction ekade sihamba la, thina besihamba sithengisa izinto zethu. One kumbe emalayinini kumbe besibise emkambo besingafi. I-COVID besingasakuvumeli ngoba iZimbabwe ihlale ingeni kuma ama-lockdowns. So okuyabe kungcono ngokuthi umuntu ahlale angene laye kuma-online platforms la abanye lapha abakhona abathengisa khona izinto zabo. So besikhuthaza abafazi ukuthi labo befunde khonokho kwe-online angene laye athengisa izinto zabo.
Uthintile udaba lwegcikwane le-COVID-19. Bengicela ukuthi usitshele okuningi ngalokho ukuthi bona abesifazane bathini.
Abesifazane bathi yeyi i-COVID-19 yaphomba ukubuya abantu bezihlalele bengayikhangelelanga yaphambanisa ama-business. So abanye istoku zabo abanye zabola, abanye ama-customer wathi vela sabuyi ngokuba sokuze COVID sizathelelana. Abanye abantu babroka, so ama-business abamanye ahle avala, abanye baqhubeka. Kodwa basebe-reduce-ile ukuthi even lenye staff sabo basinyisa imisebenzi. So kwa-affect abantu abaningi.
Uthintile ngempela udaba lohlelo lwenu usithi ikhangela ukufundisa abesifazana ngokuthile ngokusebenzisa abo-internet ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Bayakuzwisisa yini khonokho ukuthi bengasebenzisa njani i-internet ukuthuthukisa ibhizinisi abo?
Abesifazana abakubhizinisi bayakuzwisisa but kusaselokukwesaba kwabanye abafazi. Kodwa abanye sebekuzwisisile bafunda ikakhulu iWhatsApp, abaningi basebenzisa iWhatsApp ukuthi bapusha business app. Le WhatsApp business seyabuya layo yancedisa abantu ukulungisa ama-catalogs ama-products ababechenechene lama-services abawo-offer. So abafazi sebengena sibili kuma-online platforms lokufunda ukuthi kanti ngenze njani ukuthi lami ngithengise into zami. Uyakubona kuma-WhatsApp status amaningi abafazi sebefaka ma mina ngiyabheka, mina ngiyathunga, mina ngiyayeluka, mina ngenza lokhu lalokhu. Besiharijani ukuthi sinike labangani bethu ama-products ethu ukuthi basifakele labo kuma-WhatsApp ukuthi abantu babe baningi ababonisa ama-status wona lawo noku-increase i-market.
Siyezwa kodwa abanye ikakhulukazi abantu abasakhulayo abakwenza amabhizinisi bekhala ngale ndaba ye-online besithi imali yokuthenga i-data khanya nganabalayo. Bengicela ukuthi uphosele amazwi enkuthazo kibo ukuthi bazwisise ukuthi kumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokuthuthukisa amabhizinisi abo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ne-COVID.
Yeah, i-data sibili iyabiza sibili. Kodwa umuntu nxa ule business yakho so kumele uinvest. Njengomuntu nxa ulosana lwakho uyabula uthengela ama-porridge ukuthi lalo lukhule, uhambise esikolo ukuthi luthole ulwazi njani njani, investment emntwaneni wakho. Kuyafana nale business, kuyakumele la uyithelela i-business yakho, uyithelela kwangukhona yokuinvesta. So la uzakumele uthenga idatha la ungene lapha kuma-online platforms ukuze la ukwanise ukuthola ama-clients. Ngoba kungathiwa lockdown awukwanisi ukuthi unobhodi ungene ezindlini zabantu. So ke kumele uinvest ungene ku-online platform ukuze ukwanise ukuthengisela abantu izinto zabo.
Lo unkosazana Lois Kapondo okhokhela uhlelo lwe-She Pivots ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ezikhokhela abahlali bakobulawayo baxwayiswa ukuba bekhangelela udubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngemva kokuphazamiseka komsebenzi wokudonswa kwawo ngokuhamba kwamagetsi. Iningi lisola uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuthi bathole amampentsheni ngoba luyamele kwezombusazwe. Umthethwandaba weSouth Africa usugwebe wayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma ukuthi ayihlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dale. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.